kuita ndingada kuudza vateereri ndechekuti masoja pamwe nemapurisa vachiri kutenderera kutaura kwandiri kuita izvezvi ndakamira parutivi pemotokari yemasoja ayo ane zvombo ari kufamba achimanikidza vanhu kuti vange vachidzokera mudzimba kutaura kwandiri kuita izvozvi ndiri panosangana mugwagwa wakona Glenara naChiremba Road apo panga pambenge paiswa matombo nevaratidziri vanga vachibva kuairport vachida kupinda mudhorobha asi vese vari kupfuura panzvimbo iyi vari kumanikidzwa nemapurisa nemasoja akapakatira zvombo kuti vange vachibvisa matombo iwayo nezvose zvakasvisiswa nevanhu vanga vachiratidzira mumigwagwa takatarisa zvakare zvaitika kumabhuku muchinguva chapfuura kwanga kuchirwiswa zvakare pakati pemapurisa nevagari vanga vachiratidzira zvakare tiri kutambira mashoko Ivan ekuti iko Maskati kune mapurisa aisawo hutsi hunokachidza pachikoro chemabhuku primary apo pari kufungidzirwa kuti pane mwana afa mushure mekunge vanhu vachinge vatadza kuti vachize zvakanaka zvazoita kuti mwana uyu atsimbirirwe asi hatisati takwanisa kuwana mashoko kubva kumapurisa kutaura kwandiri kuita kudai muna Mutare Road tiri kutambirawo zvakare mashoko ekuti paruwa panechitoro chechopis pari kubvira uye pasakunda mumugwagwa unoenda kwamutare zvakare patizori pajamafos pari kubvira zvakare matombo achati akazara mumugwagwa masoja ari kufamba achibvisa matombo iwaya achibatsirana pamwe chete nemapurisa
Thomas tiri kunzwawo kuti vatori venhau vanga vachishungurudzwawo mumhirizhonga yanga ichiitika iyoyi
hongu vatori venhau vazhinji vanga vachishungurudzwa mukore wese wezuva vakawanda vachitorerwa zvinhu zvose zvavanga vachishandisa zvakafanana nemafoni makamera avo avanoshandisa kutora mufananidzo vachidzimiswa zvose zvavanga vachinge vachitora mukore wese wezuva kutaura kudai kwandiri kuita ini wenyu Thomas Tiripasi ndiri kubva kupihwa zvandanga ndichishandisa zvanga zvatorwa nemapurisa kusanganisira motokari asi kutaura kwandiri kuita iko zvinezvi ndingati pari zvino ndakwanisa kunge ndichitsukunyuka pandanga ndatorwa nemapurisa asi kutaura kwandiri kuita kudai masoja achiri kutenderera pamwe chete nemapurisa vachiona kuti zvinhu zvakamira sei vakachengetedza runyararo sei vachidzosera vanhu mudzimba zvokuti tiri kutarisirawo kuti mangwana zvinogona kuramba zvichienderera mberi sezvo vatanga tichitaura navo vanga vachiti havasi kuzomira kuratidzira kudzamara mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vasiya chigaro uye vagadzirisa nyaya yekukwira kwaita mafuta pamwe nekuoma kwaita upenyu munyika
pane here vamwe vapfurwawo vawaonawo mawanga uchifambawo
pandanga ndichifamba hongu handina kusangana nevanhu vapfurwa asi mashoko atatambira anotiwo kuchitungwiza kune vapfurwa nemapurisa zvazoita kuti varatidziri vaende pakamba yemapurisa pamakoni apo pavanoratidzira panonzi papiswa motokari asi hatina kunge tichikwanisa hedu kusvika ipapo tamboedza kutaura nemapurisa anga ari ipapo asi vanga vasati vanyatsotipa zvizere panyaya iyoyo
tinotenda Thomas